Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatsigiri vebato ravo reZANU-PF vatakurwa nemabhazi vakanotambira vaLukashenko panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport nhasi. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati urwu ndirwo rwendo rwekutanga rwavaLukashenko kuAfrica kubva zvavatanga kutungamirira nyika yavo muna 1994. Vatungamiri vavira varamba kutaura nevatori venhau vachiti vachazotaura Mangwana pari kutarisirwa kuti pachange pachinyoreranwa zvibvumirano zvikuru panyaya zvekurimisa. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakainesi paradza vati vari kufara nerwendo urwu.
Isu seZimbabwe tiri kufara zvikuru kuti president weBelarus vaLukashenko vauya muno muZimbabwe kuzotishanyirawo isusu kuno kuSouthern Africa. Vauya vakanangana nesu chete kubva kuBelarus kwavo.
Vaparadza vatiwo
tichasainirana Mangwana zvibvumirano zvakati wandei panyaya yekuti tibatanidze nyika dzedu dziri mbiri tichiita mabhizimisi pakati penyika dzedu dziri mbiri nezvakawanda. Iye zvino munoziva kuti Belarus yakatipa zvekurimisa matractor, macombine harvester, maplanda. Iye zvinezvi agriculture yedu yakwira zvikuru.
Kambani yekuBelarus inonzi Miski Tractor Plant MTZ nevanoimiririra muZimbabwe veMTZ vanonziwo Aftrade DMCC vakanyorerana chibvumirano muZimbabwe chekuti Zimbabwe itengeserwe matractor zviuru zvitatu nemazana mashanu. Muna 2020 pakashanyira vaMnangagwa nyika yeBelarus, vaMnangagwa vakati yainge yatenda kutengeserana neZimbabwe mabhazi mazana mashanu. Vachitaura neStudio 7 nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati kushanyirwa kwaitwa Zimbabwe neBelarus kwakakosha.
Re-engagement yetu tinofanira kungoita re-engagement ne the whole world. Look east, look west, look north, and look south. Diversifying ma opportunities zedu e trade ne investment nenyika dzakangosiyana siyana. I think zvinobatsira kuwandudza economy yedu.
Asi mutevedzeri wemutungamiriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatenda IBT vatiwo Zimbabwe inofarwa kungwarira kushandiswa nenyika yeBelarus iyo iri kubva kudunhu rine hondo.
Iko zvino pane makwikwi ekuda kunyingidzirana nekutora Africa kune vaya vanoti vanosapota Russia nevamwe vanoti vanosapota Ukraine. Saka Zimbabwe ikaita mistake yekuda kusaita non-aligned. Tine problem in the long term. Hatifanira kupindira muhondo iyi kana kuonekwa kunge tine divi rataka mirira. Izvi kuti tionekwe as a pawn of Putin. Zvinhu zvinotikanganisa pamberi apa.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vavekezela gumbo.
Hazvibetseri because yagara macountries anyika dzemueast dzagara zanga dziri mafriends eZimbabwe all along. Hapana zvazvachinja, marelations acho haana kuchinja chinhu muno.
Panyaya yevari kushora rwende urwu vaparadza vati
pane dzimwe nyika dzisiri kufara nevamwewo muno muZimbabwe vasiri kufara kunyanyanyanya veopposition havadi kuti kuona Zimbabwe ichiita shamwari dzakaita sana Russia, dzakaita sana Belarus, zvakaita sana China. Saka tinoti sorry henyu isu Zimbabwe. Ndosaka president vakati we are a friend to all and an enemy to none. Isu nyika dzese dziri pasi pano mabhururu edu.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo zviri kuitwa neZimbabwe zvekudyidzana nenyika dzakaita seBelarus neRussia zvinogona kupa kuti vemakarasionane neAmerica nenyika dzekumawirira dziri kutsigira Ukraine muhondo neRussia. America iri kuyambirawo kuti ichaomesera nyika dzose dzinoda kushandiswa neRussia mukuedza kupukunyika mumambure zvirango zvayakatemerwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu va Kenneth Masie vati
inyika ina president awe pachigaro since 1994 and zvinazvo nyasomira zvakanaka kuvanhu vanongoponyikidzwa kodzero dzavo kuBelarus iko
va Lukashenko vari kushanya kuZimbabwe kwemazuva matatu ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.